RBZ yakaudza mabhanga ese munyika kuti apasanure maaccounts evanhu vese kuitira kuti pave neNostro FCA iyo inopinda mari yekunze neReal Time Gross Settlement kana kuti RTGS FCA Nostro inoshandisa mabond. Asi kubvira pakaitika izvi pakati pagumiguru, vanhu vanoti ukatumira mari yekunze kubva kuNostro FCA kuenda kune imwe Nostro FCA kune rimwe bhanga, mari iyi inosvika yave mabond notes. Mumwe wevanhu ava ndemumwe mudzimai ati anonzi amai Shumba, avo vanoti havana kupiwa tsanangudzo inogutsa apo mari yavakatumirwa nemwana wavo kubva kubhanga rake achishandisa Nostro FCA yakasvike yave mabond.
Ndashazoti chii chiri kuitika. Mwana wangu akanditumira $50 kubva mubhengi rake reStanbic achindisirawo bhengi rangu reZB. Pakuti ndichinoitora takapiwa 50 bond. Saka 50 bond ne50 years zvinopindirana here?
Vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeparamende vanotiwo havazivi kuti sei izvi zviri kuitika kana RBZ ichiti pave nemaaccounts anoshandisa mari yekunze chete. Vanongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu vari kurasikirwa nemari dzavo nekuti RBZ yakaisa mutemo isina kuita gadziriro yakakwana. Mumwe mukuru mune rimwe bhanga uyo aramba kudomwa nezita rake sezvo asikabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti izvi zviri kuitika nekuti pari zvino hapana hwaro hwekuti mari yekunze ibve kune rimwe bhanga ichienda kune rimwe bhanga ichisvika yakadaro. Ati pane vanhu vakawanda vari kuuya kubhanga ravo vachichema uye vari kudzorera mari kwadzinenge dzabva kune vaya vanenge vasingade kutambira mabond notes. Governor weRBZ vaJohn Manguja vanoti vanoziva nezvedambudziko iri uye bhanga ravo riri kugadzirisa dambudziko iri. Vanoti bhanga ravo rave neurongwa hwedomestic interbank Nostro FCA settlement system uhwo huchaita kuti mari inenge yabva kune rimwe bhanga iri madhora ekuAmerica isvike kune rimwe bhanga ari madhora ekuAmerica. Izvo zvisiri kuitika pari zvino.
Normally, we know I send the money to one bank to the other bank, interbank. Supposed to go through one bank.
Zvinoitika ndezvekutikana uchitumira mari yekunze kune rimwe bhanga munhu unofanirwa kutanga waita wire transfer kuAmerica yozodzoka munhu. Saka izvi hazvizi kufadza vakawanda. Saka takagadzira nzira yekuti izvi zviitwe munhu sezvinoitwa RTGS.
Vamanguja vanoti vakaita izvi mushure mokuteerera zvichemo kubva kune veruzhinji, mizinda inomirira dzimwe nyika muno pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Vamanguja vanoti urongwa uhu hunotarisirwa kutanga kushanda mukati memasvondo maviri ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.